Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi Uri musi wechina zvita 30/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
saka chinhu chinenge chichitikatyamadza nekuti zvinenge zvatiri mumapato ezvematongerwe nyika zvachapinda muhurumende saka navakanga vachiita mhirizhonga vari kumapato avo ezvematongerwe nyika zvinozoona zvekare mhirizhonga iyoyo ichionekera munyika yese
zvakambuda musarudzo dzezanu PF zvononoka kuburitswa zvichitevera mashoko ekuti hazvina kufambiswa zvakanaka
saka naizvozvo kune vanhu parizive masendo vakange vakuvaka zvivakwa zvisingatarisiri zvakafanana nemidhuri iyo isingatarisi kunge inge ichivakwa panzvimbo iyoyo uyezve vamwe vakavaka midhuri kana kuti zvivakwa zvisina approval yedu isusu sekaunsil ndo vatiupa chenjedzo iyi kuti ngavagare vagarisa chimiro
kanzuro yechitungwiza inoudza vanhu vakavaka zvisiri pamutemo kuti vaputse zvivakwa zvavo Studio 7 inotarisa zvakadzama matambudziko akasangana nevanhu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 mugore rino ra2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti richiri pakati pekuongorora zvichemo zvevakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinsi ebato iri dzakaitwa nechipiri risati razivisa zvakabuda musarudzo idzi idzo dzinonzi nevamwe hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvinonzi sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu zvaita kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinsi idzi dzikwidze zvichemo kune vakuru vanga vachitungamira kufambiswa kwesarudzo idzi mumatunhu avo. Vane ruzivo nezviri kuitika musarudzo idzi vati nyaya yemhirizhonga mumatunhu akaita seHarare, Mashonaland Central neMashonaland West iyo inonzi iri kuongororwa pamwe nekunonoka kusvika kwezvakabuda mune mamwe matunhu akazovhota nezuro akaita seMidlands nekuda kwekuti nzvimbo dzaivhoterwa dzakanga dzisingasvikike nekuda kwemvura yakanaisa munzvimbo idzi ndizvo zvaita kuti zvakabuda musarudzo idzi zvinonoke kuziviswa. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati sarudzo dzavo dzakafamba zvakanaka chose vakati bato ravo richanzwa zvichemo zvose zvevari kugunun'una vanosanganisira vamwe vakarambidzwa kukwidza musarudzo idzi kwasara maawa mashomanana kuti sarudzo idzi dzitange.
Musangano mukuru weZANU PF una maoganzi akagadzirwa nebumbiro remutemo remusangano anosanganisira vana National Directorate of Elections, National Elections Directorate, zvekare neNational Disciplinary Committee. Saka vakuru vomusangano vachagara pasi kuongorora nyaya dzakaita seidzodzo panenge paine zvinyunyuto panenge paine zvichemo maererano nekufambiswa kwakaita basa. Musangano weZANU PF une jekerere vamunangagwa unova munyori mukuru nemutungamiri wemusangano vanorayira nokudzidzisa ivo vachiti ngatiitei sarudzo dzinoita kuti zvamunobuda sarudzo zvitaridze zvinodiwa navanhu namafungiro avo uye negwara ravanoda zvichienderana nebumbiro remutemo weZANU PF.
Vamugwadi vati zvichabuda musarudzo idzi zvichaziviswa nenguva yakafanira kana vapedza ongororo dzavari kuita. Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vati nyaya yemhirizhonga pamwe nekushandiswa kwechikafu musarudzo idzi inyaya yavari kushushika nayo pose panoitwa sarudzo zvavanoti vari kutyira kuti zvinogona kuzokanganisa kufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2023.
Bumbiro remutemo unova ndohwaro unoita kuti sarudzo idzi dzinge dzichiitwa rinotaura kuti sarudzo dzinofanirwa murunyararo munekunge mukuitwa kwadzo dzichipa mukana wakafanira kune munhu wese anenge achikwikwidza musarudzo idzodzo kuti anga achizosarudzwawo. Saka zvinoratidza izvo kuti kana pakazoshandiswa chikafu kana pakashandiswa mhirizhonga, sarudzo idzodzo
hadzichazokwanirana
kuti tikwanise kuona kuti dzinosvika here pamatanho anenge akatarwa nechi nebumbiro remutemo. Zvekare kana tichitarisa mapato ezvematongerwo enyika ane mabumbiro awo maconstitution avanoshandisawo, maconstitution iwewe kana tikaatarisa zvekare hapana paanobvumira kana kuti paanotendera kushandiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya kana dzingava mbeu kana zvingava zvigaro kana zvingava zviwanikwa kusanganisira kuiswa kwemhirizhonga pakati kuti vamwe vange vachizosheya mukana wekusarudzwa. Saka chinhu chinenge chichitikatyamadza nekuti tinenge tichitarisa kuti mapato ezvematongerwo enyika vachapinda muhurumende. Saka kana vakanga vachiita mhirizhonga vari kumapato avo ezvematongerwo enyika, tinozoona zvekare mhirizhonga iyoyo ichionekera munyika yese.
Nyanzvi munyadzi ezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati mapato anopikisa anofanira kusunga dzisimbe kuti agokunda matunhu aya, kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vakakwezvwa nechikafu chaipiwa vanhu nevaikwikwidza musarudzo dzezanupf idzi.
Kune nzvimbo zhinji kunana Mashonaland Central takaona vanhu vachipiwa dzimari ma25 US, vamwe vachipiwa mafuta ekubikisa nemaraisi. Saka uwandu hwevanhu vakaenda hazviburitse kurutsigiro rune bato rezanupf, asi zvinoburitsawo kuti vanhu nenhamo vanenge vachitsvagawo zvinovararamisa vopedzera vangoenda kwavanoziva kuti kune chavari kuwanawo cheuviri. Saka handione sekuti sarudzo dzezanupf dzakaitwa kumatunhu idzi ungave munongedzo werutsigiro rwezanupf munyika yese, asi zvakadaro vemapato anopikisa vanofanira kuti vaendewo munzvimbo idzodzo vachinokurudzira vanhu kuti vange vachivatsigira.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti amai Mary Mliswa Chikoka, vana vegurukota redunhu reMashonaland West, ndivo vari kutungamira mukuverengwa kwezvakabuda musarudzo dzasachigaro wedunhu ravo. Ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe vachinziwo vari kutungamira pane zvakabuda pasarudzo dzasachigaro wedunhu reMashonaland Central vaimbove mutungamiri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko vaJabulani Sibanda vanonziwo vakatungamira pasarudzo dzasachigaro wedunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzuro yechitungwiza yapa vese vakavaka zvisiri pamutemo panzvimbo yemabhizimisi yetown center kuti vaputse zvivakwa zvavo mukati memaawa makumi mana nemasere ari kutevera, ichiti kana vakasaita izvi kanzuro ichaputsa zvivakwa izvi yega. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvagari, kanzuro yechitungwiza yati vakavaka vasina mvumo yekanzuro vanofanira kuputsa zvivakwa izvi zvisinei kuti ndivo varidzi venzvimbo here kana kuti kwete. Kanzuro inoti ichashandisa mutemo weRegional Town and Country Planning Act zvikamu 32 ne35 kuputsa zvivakwa izvi. Mutauriri wekanzuro yechitungwiza vaLove More Mayor vaudza Studio 7 kuti kanzuro inotarisira kuvandudza nzvimbo yetown center, ndosaka vari kubvisa vanhu vakavaka zvisiri pamutemo.
Zvaiita mupepa chakanangana nenzvimbo inonzi town center inoiyo iri nzvimbo yatakatarisa kuti ichange ichivandudzika kutizoti izova dhorobha kana kuti yatingati CBD muchitungiza. Saka naizvozvo kune vanhu varidzi vemasendo vakange vakuvaka zvivakwa zvisingatarisirwi zvakafanana nemidhuri iyo isingatarisa kunge inge ichivakwa panzvimbo iyoyo, uyezve vamwe vakavaka midhuri kana kuti zvivakwa zvisina approval yedu isusu pekanzuro. Ndo vatiurupa chenjedzo iyi kuti ngavagare vagasisa chimiro mwedzi.
Vamweya vatiwo vamwe vevanhu vari kuvaka zvisina mvumo vanhu vakatopiwa mastend asi vari kungotadza kutevedza mutemo. Vati zvivakwa zvichaputswa zvinosanganisira zvitoro, majurawo pamwe nezvimwe. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Diana Kuvheya vaudza Studio 7 kuti kanzuro haina mvumo yokuita izvi, uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonyorera kukanzuru pamusoro penyaya iyi.
Tanyorera kukanzuru pamusoro pedanho ravari kutora kuti zviri hazvisi pamutemo, uye zvekare tine makoti orders atakabvumirana nawo kuti vanofanira kutanga vatipa pekutengesera pane mvura, pane zvimbuzi, pane mabhini, uye pane mutengo wakaderi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashoropodza urongwa hwekanzuro yechitungwiza vachiti kanzuro haifaniri kurega vanhu vachivaka pese pese yozo vakangomirira kuputsa chete. Vatikanzuri rinofanira kugara pasi nevagari vogadzirisa nyaya iyi kwete kuputsa zvivakwa zvavo.
Kanzuri ichitungwisa ngairege kuita zvinhu zvakashata kudai, irege ikonsultane nevanhu vaone zvinhu zvinobenefita munhu wese. Isu secoalition tinozotikana tichasvika padanho rekuti tichange tichiwedzera kubva kuendesa vanhu kumatare kusvikira pakuratidza tichitodzinga vanhu mumahofisi avo, vatinenge tichiona kuti havachaseve maintrest edu semacitizens.
Gore rino kanzuro ichitungwisa yainge yaronga kuputsa dzimba dzese nemisika zvakavakwa zvisiri pamutemo, asi ikamiswa kuita izvi nematare edzimhosva ayo akati inofanira kutanga yapa vanhu pekugara pamwe nepekutengesera. Tabvunza vameya kuti chirongwa chavo hachisi kuzomiswa sezvakaitwa zvimwe here, vakati vanopiwa simba nemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nevanomwe kana kuti 2107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 4976. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 209,655. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nemumwe chete kana kuti 4,112,241. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu kana kuti 3,121,783. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawanawo nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vakawanda vanoti vakavhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 nenzira dzakasiyana-siyana mugore rino ra2021. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Apo vamwe vari kupemberera kupera kwegore rino, mhuri yekwamuzoro richabata sedzimwe mhuri dzakawanda munyika, inoti gore rino rakaitangira zvakaipa, uye mhuri inoti iri kusangana nematambudziko mushure mekurasikirwa nababa vayo, vatrasmo muzoro richabata avo vaive muriritiri wemhuri. Mwanakomana wemufi vaFloyd Muzoro richabata vanoti chirwere cheCOVID-19 chakavasiya pamhene mushure mekutora baba vavo.
Takabvutirwa baba vedu musi wa4 January 2021, vava nemakore makumi mashanu nemashanu. Takanyangirwa. Sekuziva kwenyu munongoziva kuti kurarama mhuri isina baba, kutorerwa baba chinhu chisina kureruka. Vaiva muriritiri wedu, vaiva muchengeti wedu.
Vachabata vanoti kusheya kwababa vavo mushure mekurwara kwemazuva mashoma munandira kwakasiya gwanza rakanyanya sezvo vasisawana iraramo yavaipiwa nababa vavo.
Tanga tine muriritiri, tanga tine muchengeti vaimhanya chaizvo. Vanga vari mukuru wesangano but vaimhanya kumativi ose vachiona kuti tawana raramo, tawana chokudya, takwanisa kuenda kuchikoro, takwanisa kuwana zvose zvataishwira muupenyu. Asi mushure mekunge vachinge vasimudzirwa nekuda kwechikonzero cheCOVID-19, zvinhu izvi hatina kugona kuzirarama zviri nyore. Takarasikirwa zvikuru nechengeto yababa, takarasikirwa zvikuru nepaimira baba.
Mumwe wevanhu vakasangana nedambudziko reCovid-19 asi vakapona vaGod knows homwe vanoti vakarasikirwawo nemari yakawanda yavaikwanisa kuita apo vairwara.
Painyanyorwadza ndepekuti ndonguva semurimi yandaikwanisa kutengesa zvirimwa zvangu zvanga zvichangoti ibvei pazuva iwayo. Mavegetables angu angachangoti angoibvei. Saka zvainetsa kuti unotengesa sei, unokwanisa kuenda kumunda sei, unokwanisa kuenda kumarket sei uri munhu ane utachiwana hweCovid-19. Zvanga zvakaoma. Ndingangoti ndakarasirwa pakuru nezvandaitarisira paukuwa panguva iyoyo.
Kunyange hazvo vakarasikirwa nemari, vahomwe vanoti vanotenda Mwari nechipo cheupenyu nekuti vamwe vakapinda mupfumvu yavakapinda havana kukwanisa kubuda mairi vari vapenyu.
Tinongotenda nhasi ndiri mupenyu. Tinongopfuurira mberi nemabasa edu iwayo nekuzvichengetedza nekungogara takangopfeka mamasiki aya nekushambidzika panguva ino yekutaurwa nehurumende neveutano kuti tirambe tive nekutarisira kuti tive tine kuchengetedza kudenda iri COVID-19.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti denda reCovid-19 rakabudisa pachena kuti hurumende yakatadza kuwanisa vashandi vezveutano zvekushandisa zvakakwana kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Chirwere cheCovid-19 ichichasiya health sector yabvaruka-bvaruka. Yabvaruka-bvaruka nenzira dzakasiyana-siyana. Chokutanga ndechekuti izvo mahealth workers pachavo akanasa kuona kuti aiwa hurumende haina basa nesu, havasi kutinanzirira zvido zvedu. Paidiwa personal protective equipment nokurumidza. Takaona mari ichibiwa nevaiba, asi nanhasi hatina vatinoziva akaitwa hold accountable kuti izvo akaba mari adzosere mari iyoyo. Zvoita kuti mahealth workers vafile kuti havana value musystem. Mahealth systems edu akatanga kungodeteriorata.
VaMadzorera vanotiwo kuvepo kwedenda reCovid-19 kwaifanirwa kusunda hurumende kuti igadzirise zvipatara, asi izvi hazvisi kuitika.
Tatichiona senyaya yeCovid-19 semukana wokuti hurumende igadzirise infrastructure, iite refurbish mahospitals, ive nemaisolation centers, ipe healthcare delivery system priority pane zvinhu zvese, nokuti tatiri muemergency iri kuuraya vanhu. Asi kwete tichiri kuonana nhasi kuti izvo 2 years after the onset yeCovid-19 pane nzvimbo dzakawanda dzisati dzava nemaadmission facilities evanhu vane COVID-19. Takaona zvakare pachiita mukaha mukuru pakati pevapfumi nevarombo, vapfumi vachizvigadzirira zvipatara zvavo.
VaMadzorera vanotiwo hurumende yakatadza kuita zvirongwa zvinokwezva vanhu vakawanda kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
Taona zvakare government ichikundikana convince vanhu kuti vagamuchire nhomba vaccine. Handizivi kuti chirikuita kuti vakundikane chii, but vanhu havana faith nezviri kuitwa negovernment.
Asi mukuru anoona nezvekurwiswa kwecovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekubaya vanhu nhomba nechinangwa chekuzadzisa urongwa hwayo hwekubaya vanhu zvika 60 kubva muzana.
Chinhu chikuru kwacho chatinoda kuti nhuri yeZimbabwe iendezve ndeyekuti hatinyanyoda kutarisana nekuti pane vari kuti takuona takusvika kupera kwegore hatichasviki, zvafamba sei, kwete kwete hama neshamwari. Tikadaro tatorasika. Isu tiri kuti ngatirambe tichingopusha chete tozobvunza mubvunzewo tasvika ekovhiye yacho, asi pane zvino yatingati focus yedu ndeyekuti tirambe tichingomhanya nendima yedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti chirwere cheCovid-19 hachina kungovhiringa mhuri chete, asi chakavhiringawo upfumi hwenyika zvakanyanya.
Takaona dzimwe nyika dzichivharira, nyika dzekumaodzanyemba kweAfrica kuno kuzvakaafekta nyaya dzekushanyirwa. Totarisawo kuti upfumi hwedu isusu hwenyika inei vazhinji vari kushanda, vanhu vari kuzvishandira. Avo vanenge vachiafektwa nemalockdown nenguva shoma dzinenge dzichinzi vanhu ngavashande.
Apo gore ra2021 rava kusvika kumagumo, vanhu vakawanda vanorirangarira segore rakadya hama neshamwari dzavo, vamwe vachirirangarira segore rekurasikirwa nemabasa pamwe neupfumi zvichiteverwa kuvharwa kwemakambani akawanda nekuda kwedenda reCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Thank you.
Yasuka ngoye kuti chimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanyori vemabhuku muUganda vari kushoropodza zvikuru kusungwa kwemwe wavo Kakwenza Rugira Bashaija, uyo akasungwa achipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anozvidza. Akasungwa nemusi wechipiri mushure mekunge ashoropodza hurumende. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi parunare nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. VaBiden vari kutarisirwa kutaura nezvekusagadzikana kuri pamuganhu weRussia neUkraine kunonzi kuri kukonzerwa neRussia. Mamwe mapato anopikisa ari kupomera hurumende mhosva yekushandisa mitemo yeCOVID-19 kutyora kodzero dzavo nekusunga nhengo dzemapato aya kana dzawanikwa dzakaungana. Mapato aya anoti hurumende iri kutsika madziro pakuti sarudzo dzemabielections dziitwe munzvimbo 27 mudare reparamende uye 105 mumakanzuru. Hurumende inoti hazvikwanisiki kuita sarudzo nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Makereke nevamwe vezvitendero vakarambidzwawo kuita magungano munguva ino. Asi svondo rino bato reZANU-PF rakabvumidzwa kuita sarudzo dzaro dzematunhu rakatochengetedzwa nemapurisa pasina kutevedzerwa mitemo yeCOVID-19 kune dzimwe nzvimbo dzakawanda. United Nations yakatoyambira hurumende dzepasi rose kuti dziregedze tsika yekushandisa chirwere cheCOVID-19 senzira yekutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza vanopikisa. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakaudza Studio 7 kuti itumire mubvunzo panyaya yekuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani, asi vanga vasati vapindura mubvunzo iyi kusvika pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi uye nhengo yeMDC Alliance inomirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare Hamauswa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHamauswa.
Zviri kuitwa nebato reZANU-PF izvi hazvisi zvitsva, ndozvinogara zvichitaurwa nesu veMDC nevatsigiri vayo. Bato reZANU-PF hariite utongi hwejekerere, iro rinodzanyirira mamwe mapato, uyezve ndoo patinogara tichichemera kuti dei paitwa panonzi masecurity sector reforms, nekuti mapurisa nemauto nevamwe vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nerunyararo vanoshanda vachiita sekuti vanoshandira ZANU-PF. Ndosaka muchiona mapurisa ndoo vanotirambidza isu, ndoo kwatonokumbira mvumo. Asi muchizviona zvakadaro hazvitishamisi, nekuti mapurisa mamwe acho zvatakaona kunana Gweru, zvatakaona kwaMutare, vanenge vari vachitokwikwidza zvigaro zveZANU-PF, vanenge vatori mamembers mastructure eZANU-PF. Asi zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo wenyika. Bumbiro ratakabvumirana tose ruzhinji rweZimbabwe kuti takuda bumbiro idzva ra2018 rinotaura kuti mapurisa anofanira kushanda basa rawo asina bato raakareregera. Zvinonyanya kutirwadza zvikuru sei kana tiri muparliamendi, nekuti pamwe pacho unoda kunopa feedback kuvagari venzvimbo yaunomiririra, unofanira kutanga wapiwa mvumo nemapurisa. Asi ndiri kuona kuti chasara ndechekuti vatsigiri veMDC vangoendererawo mberi sezvinenge zvichingoitwawo neZANU-PF.
Vamugwadi pindura ichinzwa.
Tinonzwa kufara kuti nyika yose kusanganisira nevamapato anopikisa vakaita seMDC Alliance nevatauri vayo vana vaHamauswa vakateya nzeve kuti zvii zvichabuda musarudzo dzedu dzamaprovhinsi dzokutsvaka nhungamiri dzamaprovhinsi. Tinonzwa kufara nazvo, ko ndiwo musangano mukuru kaZANU-PF, musangano wenyika yose. Ndokusaka mutungamiri wenyika achigaro taura kuti aiwa mose muri vedu uye mose takakurwirai. VaHamauswa vangatauri kuti sarudzo dzeZANU-PF dzinotaridza kuti mapurisa anofarira ZANU-PF kudarika MDC. Handioni ariwo mafambisirwo ari kuitwa basa, nokuda kwekuti veMDC tachivaona vachimhanyamhanya vachienda kumaruwa vachikonzeresa mhirizhonga kunana Manikaland nana Masvingo kune kumachicentral. vanachamisa vachiunganidza vanhu vachidi hatina kumboona vachamisa vachisungwa hatina kumboona vatungamiri vavo vachisungwa kubva pavaita maprovincial tours avo saka zvinobva kupi kana vachitaura kuti mapurisa anoshanda akarerekera divi reZANU PF mashoko emunhu waakutsvaka uchamugate washaya zvokutaura hatiteereri mashoko akadaro chatingangovavimbisa chete ndechokuti musangano weZANU PF haudzokeri shure ende zvakare sarudzo dzakamirira kusimbaradza takanangana nevesarudzo dzemuna 2023.
Todzoka kwamuri vahama uswa muri kuzoonawo sei sarudzo dzacho dzemuZANU PF nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kuchema chema kuti dziri kubirirwa hadzisi kufambiswa zvakanaka
izvo hazvishamisi nekuti ndozvagara vanhu vachichema kuti aiwa vanhu vari kutonga ava vanoita kubiridzira saka kana muchiona vachibiridzirana pachavo zvinhu zvisiri kutishamisa nekuti zvagara zviri zvinhu zvatinochema nazvo ivo vari kuchema vari kubirwa kuZANU PF muchavaona mangwana kana pakati pakuita mabai election vanenge vabatana vachipawo mbeu muzita reZANU PF nguva vachishandisa kunyange mabazi ehurumende zvinhu zvavagara vachiita ndo zvinhu zvavanotoziva zvinoita kuti vahwine takazviona zvinhu izvozvo zvichiitika munzvimbo dzakawanda dzaikwikwidza vanhu veZANU PF vanhu vachi mwaya $100 magroceries zvinovimba zvakabudawo mumatsamba mbozha umu mumaWhatsApp vanhu vachikumbira rutsigiro vachiti oi grocery tiri kutsvagawo rutsigiro rwechairman
petai chirongwa chedu vamugwadi tisaswerere kuvhiya katiyo
toya kunyaya vanotaura kuti sarudzo dzeZANU PF dzakabirirwa apo kungotaura zvako kumunhu asina information kana kuti munhu asina hake zvokutaura kungotsvaka rushoro ngavaiteka sarudzowo dzavo kuMDC ikoko vari vaviri kana vatatu tinoziva kuti hapana zvinobuda mhiri zvonga chete tinozviona kukongress kwavo kana vachisvika pakuda kupondana nekupisirana mudzimba parufu ndozvinotaridza kuti mhiri zvonga inogara muMDC Alliance inogara kumaMDC ose nokupatsanukana kwayakaita isu sarudzo dzedu dzamaprovhinsi dzakafamba zvakanaka kwazvo hatina kana dambudziko pari zvino changomirira kubudisa maresults edu
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatapadzwa mugwadi manzwa zvakare kubva kunhengo yeMDC Alliance inomirira Warren Park mudare reparamende vashakespeare hama uswa vaviri ava vanovari parunare muHarare vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Women's Round Table na 8 PM tinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi panguva iyo tiri kupeta gore ra2021 sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare zvakabuda musarudzo dzeZANU PF zvononoka kuburitswa zvichitevera mashoko ekuti hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu kanzuro yechitungwiza inoudza vanhu vakavaka zvisiri pamutemo kuti vaputse zvivakwa zvavo Studio 7 yatarisa zvakadzama matambudziko akasangana nevanhu nekuda kweCovid-19 mugore rino ra2021 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya nchinzwa nhau dzeisi ndebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 30 Mpalakazi 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usimela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo sasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chasise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka.
Amanani kakhulu.
Bayangephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzayo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu leHighlanders.
Lo muntu wane ngamelela ukuthi azange athathe isingulo from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSego. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseleminyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idorobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwaloluhlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni lezi zalwane zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa le Studio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke ama-masks begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chasise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 wonalo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukukhoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabaningi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asenelisanga ukukhuluma lezek ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lo mnumzana Nkosikhona DBT isikhulumeli somanyano wehlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakoBulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengesihlanganiso sithi ama numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza a month ago the ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i 2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama coalition members ethu. Hayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama COVID restrictions, izake office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinibe i-breakdown yokuthi nge-province kulabantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yokuverify nje abantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana le-ZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo North, South, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje coalition sibona ukuthi abaregister abancedisa abantu kuregister ngabantu abangaki silathi sibe le ndlela yokuverify kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili sebesiverify updata continuous kuma social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abaregistileyo ngenyanga engaka abangaki ade bencediswa yekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka babhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye thina kathesi like njengokuthi koBulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuleta lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu kuyarejista ukuvota ngabantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele belenhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawo?
Hayi sizalitshela mna sesiwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for a whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi nezek sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So nina njenge-province yakoBulawayo kulabantu abangaki njenge-province yeMatnoti kulabantu abangaki laseMatsouth. Maybe kumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBT isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo. Okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEsther Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abantu abaningaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgqilihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU PF osundula eNkabazwe.
Mina ngiliyouth kuZANU PF esigabeni kuright. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadingi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje. Nalapho sihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi. Sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Ngamanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mike Suku webandla le-MDC Alliance koMadinga Village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU PF.
Lilizwe lakithi leli selimina nzonzo lelo. Belilizwe elihle kakhulu. Lathi sikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days bese sithi lizwe esalithuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa eyi so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs zethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa so end of the day time akulando ephumayo.
Iba ibandla lezanu PF lisemkhankasweni wokuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamashumi amabili lanhlanu yokuzalwa 25. Omunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
Ayinkona ngene kathesa ngeke esikhathini. Hayi lami ngenile ngokuthi ukuthi inqwele lami sowangazi ukuzaphuma nazo. Ngakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza mina okunye singathi okungakwanzi ukuthi sithole ukuphila. Njengamayuthi kuze bayathi sizobuyela nje osebuyile noyi-eni kuyiphayiphayi phakathi kokubuyisitshela. So bona bayebaqala ukufika yathi sikathini sizozibonela abakhulu ukuthi bakwenzayo bayenza ngezandla.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ku-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Into eyenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu, zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengama-youth jikelele sikhangelele ukuthi njengesithembisa sithembisiwe last election, sithembiswe ukuthi kule msebenzi esizayithola kuzaba le-creation of employment. Sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithenzisiwe. So sisebenzisa ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esisebenza ngakhona nzima ngakhona nabantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benze sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izizwe zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela uleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yeHarare. Isosa kwami ngangilikhangele la maparty wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukutshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kunobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba nokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimane Studio 7 esilobela igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ekhitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama ukuyafika esigodlweni sikamongameli lukhulunywa ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngumkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha we-Delta. UDokotela Rochelle Velesky, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane othi kulabantu abasebaphoze inkulungwane ezilitshumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu azizwa ngokudla ukuba ubunenyo ngayizakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina esefree power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezanithi esithi bawethi umsebenzi obuhle kungela kudla ngokudla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana. Into ezinjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that izanithi carry the day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye, baba Ncube, ubona njani kukhululeka kangakanani nxa sikhangela ukhetho olunje?
Sikubona kusenzakala lapha bakuDube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo. Njalo isiyonto eqala namhlanje, lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale i-independence. Othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaya. Kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana. Nxa bechaya nabo nasoyana, asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lomuntu weFreedom Alliance. Uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho.
Chuma, ngena baba.
Akusoze kuselakale endaweni eziningi. Lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo. Kodwa yikho ngithekela mina ngibongela ukubana umphakathi, i-generality of ibandla lethu, benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela ku-power to whatever extent, abanye siyavuma i-democracy, hayi, umfowethu unqobile, mina namhlanje hayi bengasola ngalami. Impilo iqhubeke isiya phambili. So asofiye esingayifaka silinganise even nama ama general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya. Kodwa uma siphuma phandle sesiya kuma general elections sikhamba sesisebenzisa yini ukuze ukuvumelana okuyabe kukhona ku electoral lokuze laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona. So angiboni kule need of any fears. Kodwa ke njengoba ngithilo awusozuthole vele ukudlondlonga lapha
lapha
okusala sifundile ngabe into yonke ihamba kuphi.
Ye, Ncube, nanto kudaba khona.
Ngike ngikubuze Chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo. Ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane. Umuntu lomfowabo. Nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani. Lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo. Ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile. Yikho kubangwayo khonokho. Nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho. And noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi ngaso kungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akula nto enjengokuthi othi awungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala. Into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ukubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kulezi zulu zophakathi ukuthi mbeta sokunesinkwa sokukapula kumbe sokunjaninjani. Abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela ya kule problem ncuba kumele lawo ukufike kuphoyin lokhu lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume bekunika isitulo kuhlale laphana. Into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abelayo ungabona ungelayo yona le instinct and then dangerous to. So
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uyegamula izigodo uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebangasibanga ukuthunywa. Kulohlupho kukhona kukhona lapho mangoyi yasona ngoba ukuze sibange ukuthunywa kusho ukuthi kule nyosi engizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kusho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho engifuna ukuyanusa yilo ukuthi lona lolo luhluphayo.
but kono kwani kona yezi afika so yezi ubona baba bezuma bekuhlabelela so yezi uzwa ihlabu zale yiko yilo lujula ngona la plan ngoba akulo kunye akula mbetha yaphi imali ngiyabona hayi ulujula lo lwana nje ukuthi ngingumkhokheli is enough
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalela zano PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umbuyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede njalo ngisho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko edutyuza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi isiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle usebenze ezipha wazi imali bayebeyithathayo uGumede azange abe la imoto ezinhle but umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wake waba lilunga lephalamende melindawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu le-Highlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ukubonga kwakhe okuyenziwe kube khona uyabona isawuzi umanyizi seyisoma usala inhlanyezi inhlanyezi ziyana isikude ibe ngelinye isawuzi yinto esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyayifa amaplawuza anjengakaZinethe.
Lawrence Piri, omunye osebenze loGumede kuqembu le-Highlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Ilahlekelwe i-icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe not necessarily ezibulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama gifts bakithi, you know, all not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi gift yakhe yokusebenza nabantu uku-understand abantu. Humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble. And always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Bagoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRojwa Mushwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo yemsulwa.
Into eqhakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe liclean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you see them smiling. Kanti abaningi bafika kathesi ku-gathering bakhange bathi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi nenhloni and ube kupublic ukhululekile ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi yebhubha ube ngumongameli weqembu le-Highlanders. Iqembu le-Highlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulichiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyuntisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kazulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedalela ephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edalela ephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe ngunobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethu kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong yikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethule iziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhu livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye ababotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Ukuthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo ukulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele-China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.